zvinonyatsotapira kwazvo muchitaura izvozvo. Ndinofara zvikuru kuva muimba yaShe. Pane nzvimbo imwe chete iri nani uye ndiko kuva naShe. Handizvo here? Kana iri ose madzudzo nemiedzo nematambudziko eupenyu zvichanyangadikira mune ramangwana guru rinobwinya, uye zviro kwazvo takatarisira nguva iyo yatichamuona. Zvino mumwe munhu aindibvunza rimwe zuva akati, munofunga here hama Branham kuti kuuya kwaShe kwaswedera? Ndikati, zviro kwazvo ndinodaro. Akati, asi kandakazvinzwa kwenguva yakareba. Asi ndakati, rimwe zuva uchazvinzwa kekupedzisera, maona. Ndizvozvo, nokuti achasvika rimwe zuva, uye pacho pazvichange zviri ndinongoda kuve ndakagadzirira. Ini ndizvo taitaura rimwe zuva pamberi pevamwe vana muzvina bhizimu vaive magweta nezvimwe zvakadaro. Zvino vakati, mumwe akati, ndechipi chinangwa chenyu chikuru muupenyu? Ndikati, ndine chimwe chete. Akati, ndechipi ichocho? Ndakati, kuponesa mweya kuna Kristu. Ndicho chinhu choga icho ini. Vavariro yangu hurusa uye vavariro yoga kuona Jesu Kristu achibviniswa. Ndinoraramira izvozvo. Uye ndinofara zvikuru. Uchapupu hwedu kuti makore 31 ari kuitika zvino ndakamushumira mukuzvininipisa. Kana ndichizorarama makore miriyoni ndova neupenyu hwakawanda kudaro hwekurarama, ndaizoda kurarama miniti yega yega yahwo kuitira iye. Nekuti ini, uye kana ndaiziva kuti ndaizorambwa zasi kumagumo, mukana mukuru chaiwo kumuraramira. Ndewe mazviro kwazvo uye akanaka kwazvo. Uye handisati ndambowana chinhu mukufamba kwangu kwese kwemuupenyu chingaenzaniswa nenzira ipi zvayo nokuyanana kwatiinako pamwe chete kana tiri toga iye neni. Hakuna imwe yanano inodarika pakutapira kwakakura kupfuura rudo kune chero chinhu hacho kumudzimai, vana, kana chero chinhu. Irwo rudo rwaKristu rwakaisvonaka kwazvo. Zvino tinofara kwazvo kuona rumutsiro urwu ruchienderera mberi nemuvhiki rose, uye nokunzwa kuti hama Panel nevamwe vanga vari kutaura zvimwe zvikuru pano. Uye tiri kuvimba kuti murumutsiriro urwu, rumutsiriro dzimwe nguva harunzwisiswe. Mumwe munhu anofunga kuti rumutsiriro kuunza nhengo itsva muchechi. Kwete, zvibereko zverumutsiriro ndizvozvo. Asi rumutsiriro kumutsiridza zvirimo kare muchechi, maona, kuunza izvozvo. Paiva neimwe nguva yandakamira pamhenderekedzo yegungwa, uye ndinodaira kuti ndakazvitaura kakawanda, asi zviri kwaiva kare makore akapfuura, uye ndiyo yaiva nguva yekutanga yandakamboona zvinoka. Rakanga risiri gungwa, yaive Lake Michigan. Hope neni takanga tiri kumusoro ikoko, uye kwaiva neWorlds Conference. Makanga muri, ndinotenda, ingangoita 1922 ama Egan, pakurangarira kwangu kwakanakisisa. Apo World's Conference yakanga iri kuChicago. Yakanga iri nguva yangu yekutanga kuona mvura zhinji. Zvino ndakamira panze ipapo zuva iroro ndikaona masaisai aye makuru. Zvakango mangwanani eEaster vaive neshumiro yepakubuda kwezuva kunze ikoko, uye kuona masaisai makuru aya achipinda nekubuda, uye airatidzika sokuti aifara zvikuru. Asi ndakatanga kufunga, munoziva hamuna kuwedzerwa mvura mudziva imomo. Uye iyo ichiita saizvozvo, zvimwe chetezvo zvairi kana yakanyatsodzikama, imvura ine huwandu humwe chete, pasina donhwe rimwe haro rawedzerwa. Asi ndakafunga, zvakanaka, sei mhepo dzichidzika uye dzozungusa dziva kudaro, kuitira kubvisa marara ose kubva mudziva, maona, zvinokandira zvinhu zvose kumahombekombe kana. Uye zvakare ndokufunga, zvakaita sedziva riri kuva nerumutsiriro, maona, inorizunguza nokurisvetutsa nokurizunza-zunza kusvikira tsvina yose yabuda kunze. Ndizvo zvakaita rumutsiriro, kutiita kuti tipinde mumweya waShe, uye tigofara, uye nokugadzirisa zvakaipa kuve zvakanaka, uye nekufamba pedyo, nekuzvitsaura zvakare, nekuzvikumikidza, kusvikira zvinhu zvose nokupokana kwenyika zvose zvakandirwa kumahombekombe, munoona. Zvino kunenge kwave kufamba kwakanaka kwakajeka, kubva ipapo zvichienda mberi, kana ngarava yekare yeupenyu yotanga kufamba nemariri. Hausungirwe kuti utarise zvakanyanya, nokuti zvinhu zvose zviri kunze kwenzira. Zvakanaka. Zvakanaka. Manheru ano hatidi kugara kwenguva yakarebesa. Uno zvauri usiku hwemuvhuro, uye manheru ekutanga kwevhiki kuusiku hwerumutsiriro rwedu. Uye ndafara zvikuru kuzivisa kuti rumutsiriro rwuri kuenderera mberi. Uye ndine shamwari dzakawanda. Ndiri kuona dzimwe hama pano, uye vanhu vakandipa zviroto zvavakarota mumavhiki mashoma apfuura. uye Ishe vakandibatsira kuva nedudziro yezvinhu izvozvo zvino. Handizive kuti ndiani ari pakati pedu uye kuti vaenzi vangani kana vamwewozve. Asi Ishe Mwari vachiri kupa dudziro kuzviroto, ndidzo dzacho chaidzo uye dzakakwana. Uye ivo ndiMwari mumwe chete akanga ari mumazuva aJosefa, apo mambo akarota hope, zvino akamududzirira uye zvikava izvozvo chaizvo. Uye zvimwe zvezviroto izvozvo kunyange zvichiripo nanhasi. Zvibereko zvazvo zvichiri kuenderera mberi. Uye Dhanieri mumazuva aNebhukadhinezari. Uye mufundisi wedu akaisvonaka mudiki vakazvininipisa vati, nguva shoma yapfuura zvinoka ivo havana kutongoda kundikumbira kuti ndibatsire zvimwe zvevhikirini. Vati, ndinoziva kuti makaneta hama Branham. Asi vakati, zvinoka, vakati takangomirira uye tisiri kuziva. Zvakanaka. Gara zviya, ndakatozokanzura musangano uya wekuSydney, Australia, nekuda kwekuti havana kunditendera visa nguva ino, munoona, kuti ndibude muStates panguva ino. Uye saka, nezvimwe zvinhu, saka handikwanise kuenda panguva ino. Handizive kuti ndichakwanisa kuenda rini. Asi munguva pfupi ndichakwanisa. Asi patambousendeka parutivi zvishoma, ndiri kuenda kuChicago zvino kumusangano muChicago uri kuuya, uyo wavakanga vashambadza kuti ndaizoveko. Asi ini ndisingazivi nguva yandaifanira kunge ndiriko. Ndaifanira kunge ndiri muFiji Isles, uko vakati kwaizova nevanhu vakawanda vachaungana zvakare muzvitsuwa. Asi handisi kuzokwanisa kutora musangano wacho iko zvino, ikoko nokuda kwekodzero dzinodiwa pamavhiza. Uye asi ndichadaro nenguva isipi, vakangomirira. Zvino ndichange ndiri muChicago. Jin, unoziva here kuti ndeapi mazuva acho? Pana anoziva here kuti chii chakashambadzirwa? Handitombozive kuti aive zvarini. Ndakangozviona muThe Herald of Faith. Ndinotenda kuti uri kutanga kuda musi wa 4 kana 5 wemwedzi kana zvimwe zvakadaro, kana kuti rinotevera rinenge vhiki kubva zvino mazuva 10. Uye saka ndanga ndiri pasi pekumanikidzwa kwakawanda, uye ndinoshuvira minamato yenyu. Zvino manheru ano ndasarudza rugwaro rwokuverenga kana muchida kuverenga pamwe neni kubva muna Mutsvene Johani chitsauko 13, chingori chikamu. Imi munochengeta mabhaibheri enyu pedyo uye muchida kuverenga muchitevera patinenge tichiverenga. Uye pakarepo mushure meshumiro ino manheru ano, pachava nekufanoedzeserwa kwezvichazoitwa pamuchato pano. Saka tichingobva mukuparadzaniswa, dai tikabuda nokukasika chaiko kwatinogona nako, kwete kumhanya, asi nenguva isipi apo chivakwa chichinge chisisina munhu, zvino vanoda kufanoedzesera zvichazoitwa pamuchato. Uye kuchava nemuchato pano mangwana manheru, vaviri vevana vedu muruwadzano rwepatabhanekeri ino vachachata mangwana manheru sezvamunoziva mose. Hama yedu yakanaka David Wood ari kuzochata achichata naMarilyn Jeffries mangwana manheru patabhanakeri shumiro isati yatanga. Uye saka muchato uyu uri kufanodzidzirwa, kungo unenge usiri iwo wacho chaiwo, ungori kuedzesera muchato wacho wamangwana manheru. Zvino tisati taverenga shoko ravo, ngatinamatei. Mwari Baba, patinouya neruremekedzo rukuru muupo hwenyu, takatakura pamberi pedu zita raJesu rakazvikwanira muna zvose. Tine kugutsikana kwekuti muchatinzwa, nokuti akati, kumirai Baba chero chipi zvacho muzita rangu, ndichachiita. Naizvozvo tinouya sevatendi maKristu nekushinga kuchigaro cheumambo chenyasha, tichiziva izvi kuti kana mwoyo yedu isingatipomere, zvino tinoziva kuti tine chikumbiro chedu chinopindurwa naMwari. Uye tinonamata kuti upenyu hwedu huve hunogutsa kwazvo kwamuri kubudikidza nekureurura kwedu, kukanganisa kwedu nekururama kwake kutiregerera, kuti zvishuwo zvedu zvizadzikiswe manheru ano. Uye Ishe, chishuwo chedu chikurusa kuona nyasha dzenyu huru dzadururwa patiri. Uye zvino zviri, regereraiwo zvivi zvedu pamwe nekupodza urwere huri pakati pedu, uye muzogona kutaura nesu nenzira yechizaruro kana chiprofita Kana chero chipi zvacho chamunoshuyira kutaura kuchechi yenyu. Dai moyo yedu yave inogamuchira mweya wenyu. Dai tanyatsobatanidzwa netambo huru manheru ano. Kuti mweya mutsvene ugokwanisa kutaura kumoyo yedu nokuwana kugwinya kubva muupo hwake.
We would pray for all that are sick.
Zvinoishe, tinonamatira vose vanorwara nevanoshaya. Nokuti ndisati ndauya semunyori wedu aunza padeski rangu mazuva maviri akapfuura. Ingori mitsara mirefu yemazita emunyika yose. Vari kutambudzika, vari kufa, vari panjodzi, zvakanyorwa nezvitsvuku.
We are going to be some in the wang, Panerim and Nerim around, she zika the bed.
Oh, Mari, Mupo, Chet, you know, Manerano, you know, Kumbirisa Nyasha, and it's Zenu, Kunemu,
Rosiva Mumu, we are
in Javanuda,
and we would not forget those laws.
We are Tikangana, Oishe, Larimukupora, Manerano, Larum, Momuzimba, Zevaque Gura, Nevano Guara.
Oh Lord,
oh Ishe Mwari, vazhinji vavo vana venyu vakagezwa neropa.
Oh,
kana tave kuchembera uye vadikanwi vedu vakanganwa pane nyaradzo imwe chete yatinayo. Mwari havafi vakakanganwa. Mabasa edu ose anorekodwa mubhuku reupenyu uye anogara nokusingaperi muupo hwavo. Uye tinovakumbirira manheru ano Ishe. Tinokumbira tsitsi kunyika yedu uye nekune avo vari kutadza nevari kuita zvakaipa uye neavo vari mumabhawa nemunzvimbo dzakasiyana dzechivi manheru ano. Tinokumbira nyasha dzinoregerera Ishe. Uye tiri kunamata kuti mutiraramisewo zvikuru Ishe, kuti mwoyo yedu izare kwazvo nerudo kwamuri. Chichava chishuwo chedu chikurusa kukushumirai uye nekuona ivavo vachiponeswa. Ropafadzai kuverengwa kweshoko nezvose zvatinoita. Mukuzvininipisa tichakotamisa misoro yedu nekukutendai nekuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
Now turn to the book of St. John.
Zvino vhurai kubhuku ramutsvene Johani chitsauko
13
tichaverenga chikamu. Zvino mutambo wepaseka usati wasvika, Jesu oziva kuti nguva yake yasvika kuti abve munyika ino aende kuna Baba. Zvaakanga ada vanhu vake vaiva munyika, akavada kusvikira pakuguma. Zvino chirayiro chakati chopera, dhiabhori zvino atoisa mumwoyo maJudhasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni, kuti amupandukire. Jesu achiziva kuti Baba vakapa zvinhu zvose mumaoko ake uye kuti akabva kuna Mwari uye kuti anoenda kuna Mwari, akasimuka kubva pachirayiro uye akabvisa nguo dzake uye akatora tauro akazvisunga muchiuno. Shure kwaizvozvo akadira mvura mumudziyo uye akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake uye akadzipukuta netauro raakanga akazvisunga naro. Zvino akasvika kuna Simoni Petro uye Petro akati kwaari, Ishe, imi moshambidza tsoka dzangu kani? Jesu akapindura akati kwaari, chandinoita zvino hauchizive, asi uchazviziva pashure. Dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pakuverengwa kwavo kweshoko. Ndinoda kutora sechidzidzo manheru ano kwenguva pfupi, chidzidzo chemifananidzo yaKristu. Uye ndinoda sechidzidzo izvi zvingazovei, chii chazvinotora kuita muKristu. Zvino ndinoziva kuti iyi zvachose haisi mharidzo yekuvhangera kana nenzira ipi zvayo, asi zvakadaro itori mharidzo yekuvhangera. Nokuti chechi haimbofa yakakwanisa kufambira mberi kusvikira yaziva kuti iri kufambira mberi panzvimbo dzipi. Uye ndinotenda kuti chero munhu asati ambofamba kana kuva nekutenda chaiko kunovimbika, ndizvo kutanga vanofanira kuziva pavamire uye kuti vanomira sei mushure mekunge vaita sarudzo yavo yekumira. Ndinotenda kuti izvozvo zvakakosha. Nokuti haugone kungoita mawira mombe mune chimwe chinhu nokutenda iwe usingazive mauri kunopinda. Unofanira kuziva. Uye kana kutenda kwedu kwakadzikwa chaipo uye kuri munzvimbo yakafanira, zvinopa kugutsikana nguva dzose. Zvakangoita sezvakataurwa nezvemudzimai kuti pamwe kana aroorwa kuti ane tarisiro yakakura yekumbundira kamwana kake kekutanga, zvekuti haatomboziva kugona kumirira. Asi iye tarisiro dzake dzakadaro. Asi shure kweizvozvo kune kutya kana zvikasakurumidza kuratidzira kuti haasi kuzova nemwana uyu. Zvino izvozvo zvinotomuendesa kure nguva dzose. Zvino pane kuzvigadzirisa kwavanoita mumazuva ano, uye kwakashanda mumazera ose. Kana mudzimai iyeye akaona kana kuti akatenda kuti haasi kuzobereka mwana uyu, kana akangobuda ondotora mwana wokufanounza mumusha, zvino chinhu chokutanga munoziva anozoita wakewo iye. Zvino izvozvo zvakaratidzwa kuti ndizvo kapfumbamwe kubva mugumi. Nekuti kubatikana ikoko achinetseka, pamwe handizove naye. Asi izvozvo zvinotora kugutsikana kushoma ikoko ipapo, uye pamwe ndiyo nzira yamwari yekumuisa muchinhano chaicho. Zvino iye anozova nemwana wakewo pachake, nokuti kutya ikoko netarisiro zvichazopedzesera zvamusiya. Ndizvo zvazviri pamusoro pevanhu vanoda kupodzwa. Ivo kana vakangogona kungova neumbo hudiki hunoonekwa, saEria paakati, Gehazi akati, ndiri kuona gore rakada kuenzana neruoko rwemunhu. Eria anoti, ndinonzwa ruzha rwemvura zhinji. Akaona umboo hwacho. Ndosaka nguva zhinji ndinoudza vanhu, enderera mberi, tanga kurumbidza Ishe. Maona, nokuti ndiye mwana wokufanounza mumusha. Nokuti zviri munjere dzavo kusvikira zvauya mumweya mavo kuti vapodzwa. Zvino kutenda kunozvigadzirisa. Unofanira kuziva zvauri kuita. Unofanira kuva neruvimbo mune zvauri kuita. Nokudaro, kakawanda kwazvo tinonzwa chitaurwa ichi. Mukristu chii? Vamwe vanhu vanozviganhurira pakujoina chechi. Mumwe munhu akati, manje mukristu inhengo yechechi. Mumwe munhu anobva azvibatanidza nechechi. Ndinotenda kuti makristu ose anofanira kuzviita. Asi handitende kuti ndicho chikristu. Maona, ndizvo zvinoita mukristu mushure mekunge ava mukristu. Asi hazvireve kuti nokuti anozviita kuti iye mukristu. Zvino vamwe vanoti, kwete, kuenda kuchechi nokushumira chitaurwa chezvitendwa uye nokutendeka kuzvinhu izvozvo zvinodzidziswa nechechi. Uyezve kune vamwe vanotaura kuti zvichida kutakura chimwe chinhu chiduku pavari, muchinjikwa mudiki kana chimwe chinhu, kuti ndicho chiratidzo chemukristu. Zvakanaka. Uyezve pane vamwe vanotenda kuti pamwe zvichida kana vakaputisa kenduru kana kuita kumwe kuzvirwadzisa kuti ndiye mukristu, kana bedzi vakangonyudzwa mumvura, kana vakaita kumwe kuzvinyima, kana kupa chimwe chakanaka kuchechi, kana kubatsira muvakidzani kutengera chirikadzi marasha kana shangu kunherera, Ndiwo mabasa anofanira kuitwa nemukristu. Asi izvozvo zvisinei hazvivaite mukristu. Uye zvakare vamwe vanotaura kuti kana ukatakura mufananidzo waKristu mumotokari yako kana pamadziro ako kuti ichocho chiratidzo chemukristu. Saka zvinhu izvozvo zvakanaka. Asi handitende kuti kutakura mufananidzo kunokuita mukristu. Ndinotenda kuti kunge uri mufananidzo waKristu kunokuita mukristu. Hazvisi izvo zvatinoita kunze. Ndeizvo zvakaitika mukati zvinotiita zvatiri. Zvino nokudaro kana ari mufananidzo wedu uye tiri mumufananidzo wake uye nenhengo dzemutumbi wake, tinofanira kuva mifananidzo saiye. Zvino upenyu hwedu hunofanira kuratidza mufananidzo waKristu, kwete mukujoina kwedu chechi kana mukutakura kwedu muchinjikwa kana manyawi edu. Asi zvinofanira kunge zviri muhupo hupenyu hwaMwari mupenyu hunoratidzwa nemuhupenyu hwedu. Ndakaudzwa nevakuru kuti vasati vava nemazuva epo kunyungudutsa kubvisa tsvina kubva mundarama, kutora simbi nepyrite. Pyrite iri pedyo sendarama chaiyo kusvikira inonzi mambara endarama. Asi mabuditsiro avaiita zvese izvi kuti vairova-rova nesando. MaIndia aisimbozviita izvozvo. Uye vapfuri vekare vendarama vaizviita kuirova-rova nesando, voipidigura-pidigura, voirova kusvikira tsvina yose yabuda mairi. Uye nzira chete yavaiziva nayo kuti yasvika pakuva ndarama paive apo murori aikwanisa kuona mufananidzo wake mairi. Wacho airova aingoramba akatarisa kusvikira aitopotsa ashevha nemufananidzo wake waive mundarama yaairova. Zvino kana mweya mutsvene waMwari watanga kurova patiri nesando yeevhangeri kusvikira zvinhu zvose zvemunyika zvarohwa zvichibuda, uye tozogona kuratidza mufananidzo waIshe Mwari, zvino ndinotenda kuti tinova maKristu. Nokuti izwi rokuti muKristu rinoreva kuti kuva saKristu uye kumuratidza. Zvino izvozvo hazvireve kuti isu tinofanirwa kuchengeta ndebvu refu semaratidzirwo anoitwa nevanopenda mifananidzo ainadzo. Uye hazvirevewo kuti tinochengeta vhudzi refu semaratidzirwo anoitwa nevanopenda mifananidzo kuve naro, kana kupfeka hanzu seyaaipfeka. Nokuti tiri kurarama mune rimwe zuva. Hatisungirwe hedu kuti tinge takadaro kuratidza mufananidzo wake wepanyama. Asi tinofanira mumweya yedu kuratidza mufananidzo wemweya wake nemaitiro eupenyu hwake. Handitende kuti maKristu anoitwa nekujoina machechi kana zvitendwa. Ndinotenda kuti kuratidzwa kwaJesu Kristu mumunhu, nokuti tiri nhengo dzake, nhengo dzemutumbi wake, uye tinova nemufananidzo wake, Gwaro rinotaura. Zvino aive mhando yemufananidzo wakadii? Haana kuuya kuzova mumwe munhu mukuru, asi zvakadaro akanga ari. Asi akauya semuranda. Haana kuuya kuzoshumirwa, asi kuzoshumira. Chidzidzo chedu manheru ano chinoratidza zvaaiva. Ndizvo zvinomuita mukuru mukufunga kwangu. Asi hazvo ari Mwari chaiye wazviendana kuenda. Mwari wacho chaiye akasika matenga nenyika. Zvino paakauya pano akatora nzvimbo yakadereresa Basa raisa nyanyisa kufarirwa iro chero ani zvake kuti angare naro raivere kugezesa tsoka. Mukubhadhara kwese kwemazuva ekare munyika yekumabvazuva mugezi wetsoka aive munhu aibhadharwa zvakaderera pane vese nokuti mumazuva iwayo mhuka dzaifamba mumigwagwa mikuru yaive nzira diki dzavaifamba nadzo uye munzira yainhuwa munzira yose umo maiva nemhuka zvino guruva raipfumbuka richienda pamakumbo avo nemutsoka dzavo uye kwaiva nekunhuhwa kwakaipa kwazvo sekwaivako zvino paingouya mumwe munhu kuzoshanyira mumwe haaikwanisa kupinda nenzira iyoyo ainhuhwa zvakashata kubva pakunhuhwa kwemunzira uye neguruva sepada danga rezvipfuyo saka chinhu chekutanga chaaiita aive nekamba kadiki kamba kekugamuchira vanhu uye munhu aibhadharwa zvakadereresa panzvimbo zvakangoita seimwe nhabva yaigara imomo kuti ageze tsoka dzemuenzi uyu akanga achiuya nekumupa dzimwe shangu dzekuti apfeke masandara maduku kuti amupfekedze zvino aibva azodzwa uye ipapo nemafuta zvino aikwanisa kuchipinda zvino mavari kuti ave muenzi weshamwari yake nokuti aisazosununguka kupindamo akazara kwazvo nemunhuwi wemimigwagwa uye nedikita nezvimwe zvakadaro zvino mugezi wetsoka aibhadharwa mari shoma kupfuura chero munhu upi zvake aivepo uye mwari wekudenga akazvininipisa pachake kuti ave mukurusa aivepo akazova wepasi pasi aivepo mutsauko wakadini weuyo anozvidana achiratidza kuve mukristu nhasi mutsauko wakadini handiti anongonzi womukristu nhasi anoda kushumirwa anotanga kufunga kuti iye mumwe munhu mukuru mutsauko wakadini kubva pane waivapo apo iye aivaratidza haana kumbouya kuzoshumirwa asi iye ari akauya kuzoshumira regai uyo ari mukurusa pakati penyu ave muranda wavose uye taona nhasi kuti maitiro edu echimanje manje echikristu ndeyekuti ndiri mumwe munhu mukuru uye iwe hausi chinhu zvakaipa hazvifaniri kudaro tiri kuedza kuratidza chikristu nenzira isiriyo mwari havadi kuti tizviite nenzira iyoyo iye takaimba rwiyo kuva sajesu asi kana zvasvika pakuninipisa kuzvikudza kwedu nokudzika sezvaakaita zvino tinotara mutsara uye mukudaro vanhu vakagadzira masangano kuti vagozvipatsanura zvichiita sokunge vasina mweya sezvakarehwa nerugwaro vanozvipatsanura tiri veimwe chechi yakati yakati ichechi huru ichechi iri nani sangano redu isangano rakadarika pakukura izvozvo hazviite sajesu izvozvo hazviratidze rudo rwake neunhu hwake akauya kune vakadeyeresa kune chipfeve chemumugwagwa kune mupemhi kune rombe ndokudzika zasi muguruva pamwe navo ndihwo upenyu hwechikristu ndiyo nzira yahunofanira kuva kumuratidza nenzira iyoyo ndinoziva vanhu vanoti acho mazuva akapfuura handizvo kana kristu akaramba ari kristu kana mweya wake uchiri mweya mutsvene waiva maari uri mauri unokuita kuti utore chinhano ichocho zvakare asi nhasi tinoedza kufunga kuti takasiyana zviri kure zvakadini nemunamato wake paakanamata kuti izvi vanhu vose vachaziva kuti taive vadzidzi vake kana tiine rudo mumwe kune mumwe uye pachinzvimbo chaizvozvo tinokakavadzana tinozvidzana nokuti hatibvumirane pane zvimwe zvinhu uye tinobuda uye topomerana munoona uko asi zvakadaro tichizviti makristu. Ndinoziva vanhu vanozviti vakazadzwa nemweya mutsvene vane mhosva yezvinhu zvakadaro vachibuda uye vachingotaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemamwe makristu apo vasingafaniri kuita zvinhu izvozvo. Zvino hama hanzvadzi, kana tiine mhando yemweya wakadaro, zviri nani kuchitongoti mupfungwa dzedu kuti hatisati tava makristu nazvino, zvisinei kuti tinopupura zvakadini, ndeizvo zvatiinazvo zvine basa. Maona, hatigoni kuva makristu uye tisingadi vanhu vose. Tinogona kusiyana nevanhu, asi Jesu haana kuisa uye ndokuti manjeka zvino pano, imi mose vaFarisee, mose muri kuenda kugehena, uye hapana mukana wenyu nekuda kweizvi izvo kana zvimwewo nekuti uri muFarisee. Asi akaenda kwavari, uye akashumira kwavari, uye akavabatsira, akaita zvose zvaaigona kuti avabatsire. Asi nhasi dzidzo nehunhengo muchechi nezvisunganidzo zvemunyika zvaunza chechi pamwe chete nenzira yekuti zvenjere zvatora nzvimbo yezvemweya. Haungasviki kuna Mwari asi nomweya. Pane nzira imwe chete yekuti munhu auye kuna Mwari uye kubudikidza nemweya mutsvene. Jesu akati hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge Baba vamukweva kutanga. Icho ichokwadi sezvatinogona kuva muKristu. Tinoda kutora kabhuku kadiki kemanotsi manheru ano mumwoyo medu uye toverenga zvinhu izvi zvino. Ngatifungei izvi. Oh, vamwe vedu vanoti vane ruzivo rwese. Tine ava vanoti zvino chimbomirai, vanoda kuva vana chiremba nemadzibaba vatsvene nezvimwe zvakadaro. Asi muchiziva zvose izvi, kana maiva neruzivo rwose, hazvaizova nezvazvinokubatsirai kunze kwekuti imi mainge muine mweya mamuri werudo. Bhaibheri rakati, kunyange ndiine ruzivo rwese uye ndisina rudo, handisi chinhu. Uye ruzivo rwedu runobatsirei kana mumwe munhu achiti, handingaendi kurumudziriro rwakadaro nokuti ava havasi vanhu vakadzidza. Handingafambidzane navo. Zvisinei kuti havazive maABC avo kana kwete, vanogona kuziva Kristo. Nemazviro kwazvo, havangogoni kuva vakadereresa kwazvo. Dai Mwari vagara vakachengeta mweya iwoyo mandiri. Hazvinei kuti akaderera sei, zvaanotenda, zvaasingatendi, chitendwai, ruvara kana chii, ndinoda kutambanudza ruoko kuti ndimubatsire. Chokwadi, ndinoda mweya iwoyo mandiri. Handizofunga kuti ndiri nani pane mumwe munhu. Ndaigona kuburitsa chipfuwa changu ndoti vanhu vose vanomira pandinopinda, kana kuti ndine mhuserere hurusa kudarika vose. Ndimbori ani zvisinei hazvo kunze kwevhu rakasikwa naMwari. Rega ndizvininipise kuti upenyu hwake huratidzwe. Regai tose maKristu tinzwe saizvozvo. Zivo hakuna kwainotisvitsa. Semuenzaniso, ko kana paine keji izere netusisi uye keji yacho yakaenzana netabhanekeri ino, zvino kasisi kadiki kanobhururuka mukeji uye koti varume, ndinoda kukuudzai mose chimwe chinhu. Zvingori kuti ini ndinokudarikai zvishoma imi mose. Munoona, ndiri kasisi kanoziva zvese nezvevanhu. Oh, ndinogona kuzvitsanangura zvose. Ndakaona mukadzi uya achifamba achipfuura nemumba. Ndakaona vana vachitamba. Ndinoziva zvose nezvazvo. Zvino imi mose nditeererei. Zvino panguva yakainge kachiwodzora uropi hwako hudiki, mumwe murume wepakoreji yepaPrincetown University akauyapo aine girama yakakwenenzverwa. Zvino akatanga kuita hurukuro nekashiri kasisi kaya, achishandisa girama yepamusoro-soro yaanogona uye achitaura kune kasisi kadika. Ndaifungidzira kuti kamuchinda kadiki kaitendeudza musoro wako nekumativi, kaiteerera kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe. Asi hapana chakaiziva chaaitaura pamusoro pacho. Asi zvakadaro kachigona kumunzwa. Asi zvakadaro kachigona kumuona. Ko ruzivo rwako runosvika kupi? Hapana, nokuti akazive zviri kutaurwa nemunhu uyu. Sei kane pfungwa dzekasisi? Hakana pfungwa dzemunhu. Kanongonzwisisa sekunzwisisa kunoita tusisi. Uye ndizvo zviri munhu. Handina basa kuti uri nanjere zvakadini. Tichiri neuropi hwetusisi, nekuti tinongori vanhu. Mwari vanozivikanwa nemweya uye nechizaruro nemweya mutsvene. Hatife takakwanisa kuvanzwisisa kubudikidza nenjere. Munogona kutaura uye mopinda nokuita misangano yenjere uye nezvekushandisa pfungwa zvakanyanya zvamunoda uye vanhu havazomboziva Mwari havagoni unogona kutsanangura uchiti vanhu vanochema vachitendeutsira rimwe dama vangori vechinyakare asi ndiye munhu ari kuratidza Kristo muupenyu hwake munhu akazvininipisa munhu achafamba naMwari achaita saJesu asi munoona kashiri kaduku hakana kugona kunzwisisa kunyange kakafunga kuti kaigona nokuti hakana kugadzirwa nenzira iyoyo njere dzako hadzienzaniswe nenjere dzemudzidzi akangwara uyu uye kana njere dzeduwo hadzizomboenderana naMwari ko pfungwa yedu diki isina magumo ingaenzaniswa sei nepfungwa inogumirwa kana kuti pfungwa yedu inogumirwa ingamboenzaniswa nepfungwa isingagumi yamwari pfungwa yamwari isina magumo iri kure kwazvo nenjere dzevanhu kusvika pokuti haizombovi nzira chete iyo shiri ichaziva zviri kutaurwa nemunhu uyu zviri pakuzvipira pachayo nekuzvigamuchira uye nekuita chipi nechipi chainofunga kuti munhu wacho anoda kuti iite ndiyo nzira yega yatinoziva nayo Mwari kutevera kutungamira kwemweya mutsvene ndezvechinyakare urongwa hwamwari hwagara huri urongwa hwamwari huchagara huri urongwa hwamwari kwete nesimba kwete nekukwanisa asi nemweya wangu ndizvo zvinotaura Jehovha ndipo pazvinouya Longfellow akambotaura izvi nzira yekubudirira ndeyokuwana chikonzero chakakodzera chiri kutaurwa nezvacho chikonzero chakakodzera chiri kutaurwa nezvacho wobva wabatirira pachiri chokwadi chimwe chinhu chiri kutaurwa nezvacho chakarambwa nesainzi uye kana chakakodzera zvinobatirira pachiri munoziva here muna 1872 vemedical association yeunited states vakaramba matabu ekugezera vakati haana utsanana zvachose uye vakati anoparadzira zvirwere matabwe ekugezera vakazopedzisira vauya kwaari zvino evhangeri iyi yechinyakare yatiri kutaura nezvayo yakagezwa muropa regwayana inogona kuita seyechinyakare asi vachatofanira kuuya kwairi zvino kana pamberi apo ichocho chikonzero chakakodzera batisisa pairi nezvose zvaunazvo inzira yekushambwa neropa rinochenesa munhu kwete kuenda kunze kuno vachinwa nekuputa uye vachingombeya vachizvidaidza kuti mukristo nokuti unopinda imwe chechi ndeuya mweya mutsvene wakachena usina kusvibiswa muupenyu hwemunhu unoratidza Jesu Kristu mwanakomana wamwari ndicho chikonzero vanhu nhasi vachiramba kuberekwa patsva vane zvavanoti kuberekwa patsva nzira yekukwazisana maoko nemufundisi asi hakusi kuberekwa chikonzero ivo havakugamuchire ndosaka vachienda kunojoina machechi nokuti vanogona kuuya neimwewo nzira yenjere mwari vakati kunze kwekunge munhu aberekwa patsva haambogoni kuona umambo hwamwari zvisinei kuti ungave nyanjere zvakadini kana kuti unozviti uri mukristu akanaka sei unofanira kuzvarwa patsva unoti saka hama Branham ndinofanira kuuya kune imwe mishen duku izvo hazvireve izvozvo zvinoreva kuti unofanira kugamuchira kuberekwa patsva unofanira kuzvarwa patsva ino iungano ine vanhu vakasangana asi ndichataura chimwe chinhu kuberekwa chii kana kuberekwa kukaitikira pametiresi yemahuswa kana kukaitikira pasi pauriri kana muchipatara mekuti makamuri akashongedzwa nesiriki yepingi hunongova huyanga chero nzira yaunokutora nayo izvozvo uye ndizvo zviriwo kuberekwa patsva hunongova huyanga chero nzira yaunokutora nayo asi kunounza upenyu amen kunounza upenyu imhando ipi yeupenyu upenyu hwemuranda kuzvininipisa kuzviramba ndiyo mhando yeupenyu vanoti asi ndakavaona vachichema uye vachibongomora paaritari uye vachienderera mberi chokwadi vari kuberekwa uyanga handina basa nekwaunoenda unogona kusimuka chiso chako chose chakazara nemisodzi uye maziso ako akatsvuka uye maoko ako azvimba nekurova rova paaritari asi ndiko kuberekwa
kune zvakunoita kwauri kuna kuita muranda kuna bvisa kuomarara mauri kunoita mufananidzo kuchiumba upenyu hutsva chisikwa chitsva unogona kunge wangova huyanga paunosimuka asi watozvarwa patsva zvisinei kuti uripi kunogadzira upenyu hutsva kunounza mufananidzo mutsva hweupenyu kuna kuita kuti uve muranda unoda kushumira zvino jesu anoda kuti tishumirane kuda kudanana uye patinoshumira mumwe kune mumwe tinomushumira zvinorangarirai vanorwara chete ndivo vanoda kutariswa kushumirwa vanorwara chete vanotoda kutariswa uye kana ukaona muparidzi uye regai ndisangozviganhurira kumuparidzi chete asi regai ndizviti kunhengo yese yechechi inoda zvekutariswa ndiri mumwe munhu mukuru ingorangarirai hoyo mumwe munhu ari kuhwara pamweya vari kuda zvokutariswa vanoda rubatsiro rwemweya wamwari wova pachimwe chinhu chinobvisa maonero iwayo kubva mavari uye nekuvapodza kubva muundini hwavo nepfungwa huru neini mukuru uye newe mudiki mweya mutsvene unotiita tose vakafanana kurwara kwepamweya kwakawandisa vasina neropa munoziva chinonzi anemia ndemumwe munhu asina ropa vanofamba zvisinganzwisisike vane dzungu vachingodzedzereka dzedzereka nguva dzose uye ndiro dambudziko renhengo dzedu zhinji dzechechi nhasi havana ropa vanoda kuwedzerwa ropa repakarivhari richavapa ropa rakapfuma reumambo rovaita kuti vafambe mune zvechinyakare nzira yamwari yakagadzirwa nemweya mutsvene ichavapa chimwe chinhu chekuraramira yovapa kugutsikana kunovaita kuti vafambe vari mumufananidzo washe wavo pache zvangu dai ndaiva nesarudzo yekuita ndinoda kuti ive sezvaaiva akauya kuzova mufudzi uye aiva mufudzi mufudzi ndiye anoenda achitevera makwai ake mufananidzo wakakurumbira handifunge kuti tinawo pamadziro edu pano asi ndakauyisa mukamuri mangu ndikautarisa handikwanise kudaidza zita remupendi wemufananidzo panguva ino asi paakarasikirwa negwairi yaduku dema uye osiya 99 zvino oenda kunoritsvaga chii chaanoita anotetereka nemurenje anozvicheka nezvimakwenzi zvine minzwa anopinda nemunjodzi otenderera neusiku hwose kusvikira pakupedzisira zasi mujinga megomo akarembera nemakwenzi achiisa upenyu hwake panjodzi anosveverera otora kamuchinda kadikaka kubva muchinhano chako chekuwa ipapo anobva akaunza kwaari uye mumwe mupendi wemifananidzo akapenda mufananidzo wake achiriunza kumba zvino zvinoita sekunge mufudzi aingoisa ruoko rwake pasi pegwai otanga kuriunza saizvozvo asi macherechedza here kuti mweya wakabata sei brasho remupendi wemufananidzo haana kuriisa pasi peruoko rwake akariisa pamafudzi ake zvino ndinoda kuti muone kuve nehanya kwemufudzi uyu zvino jesu paaidzinga madhimoni akati akazviita nemumwe wamwari zvino kana dhimoni riri kukunetsa chinhu choga chazvinotorera chamwari iro rinongori haritongori chinhu zvokutoti anongotora chigunwe chake orikandira kure asi kana gwai rauya kumusha chikamu chakasimbisisa chemurume chiri pai pamapendekete ake munocherechedza here kuti murume nguva dzose mapendekete ake ndiwo akakurisa ndepapi paanogona kutakura napo mutoro wake mukurusa pamapendekete ake ndepapi paanonyatsovimba napo kana mutoro uri pamafudzi ake saka anotora gwai oriisa pamafudzi ake ofamba zvinyoronyoro achidzokera naro masimba ose amwari akaputirwa mumuchinda mudiki iyeye akarasika achimudzosa zvakare asi dhimoni zviri nyore kwazvo anongorikandira kunze nemumwe wake iye mufudzi mufudzi anofanira kutetereka kuti awane vari kurasika zvino mufundisi akanaka mufudzi chaizvoizvosvo shoko rokuti mufundisi rinoreva kuti mufudzi uye dzimwe nguva muchechi kaboka kadiki kakatsauka kana kamwe kaboka kadiki kanosimuka muchechi rimwe divi richaenda kune rimwe divi uye rimwe racho diri kune rimwe odiri mufudzi chaiye akanaka achaenda neboka iroro kuita sei kuti avadzose mufudzi chaiye wechokwadi ari kuitei anotetereka iye pachake kuti aitei kuti adzose vakarasika
arikuitei
ari kuratidza mufananidzo wemufudzi akanaka achiedza kudzoreredza mweya iwoyo zvakadaro vakatsauka pane imwe nzvimbo hama sokunge vachabvarura nyika muusiku humwe mufundisi iyeye anofamba hake navo kuitira kuti avagadzirise ogovadzosa zvakare nenzira iyi zvakare ndiye mufudzi akanaka ari kuratidza mufananidzo wajesu hama ndinoziva kuti zvinonzi matendero akatsauka zvinonzi kupengereka asi dai ndaiva nesarudzo yekuita manheru ano sarudzo yangu yaizova yekuva saye ndinoda kana paine chimwe chinhu muupenyu hwangu kuratidza mufananidzo waishe jesu upenyu hwangu ndiri kuenda mushure memangwana manheru mushure memuchato uyu ndiri kuenda murenje ndinorevera kunogara ikoko nokuti pakadzika dzika mumwoyo mangu ndinonzwa kuti ndiri kuda kufamba pedyo namwari kupfuura zvandiri handidi kungofamba ndinoedza kufamba zvakanaka pamberi pavo asi ndinoda kufamba pedyo navo apo Branham Tabernacle iri kuva nerumutsiriro ndinoda rumwe pachangu handisi kungoda kuti rwuitike muchivakwa ndiri kuda kuti rwuitike mandiri ndiri kuda kufamba pedyo ndiri kuda mweya mutsvene wakawedzerwa mandiri kuratidza Kristo mandiri ndinoda kufanana naye ndinoziva kuti mukristu wechokwadi wechokwadi wese anoda kufanana naye ndicho chishuwo chemwoyo wangu kufanana najesu iye handiti ndinoda kuti iye ave wangu ndinomuda kuti ave ndiye muenzaniso wezvandiri kuda kuva uye tarisai zvichatora mweya mutsvene kuita izvozvo ndicho chinhu choga chinogona kuzviita handisi kufarira maseminari uye izvo mumwe munhu anofanirwa kundiudza handina basa nekutsvoda muchinjikwa kana kuidhonzera pamwoyo pako kana kutaura minamato kune vakafa ndine hanya nechinhu chimwe chete chinova mweya mutsvene wakawedzerwa uchitora utongi pana William Branham handina hanya nekujoina chechi huru kupfuura yandinopinda ndiri wechechi chaiyo yamwari mupenyu dangwe ndakazvarirwa mairi uye ndinoda mweya mutsvene wakawedzerwa muupenyu hwangu kuratidza Kristo wandinoda handina basa kuti chiyero chipi kana danho randinofanira kuya pariri kuti ndiuwane handina basa kana ndichifanira kuenda kuno kana kuenda uko ndogodanwa kunzi mupengereki muburuki mutsvene chero zvazvingava ndinoda upenyu hwake hwakawedzerwa kuti huratidzwe handina hanya nechiyero chandinofanira kuya ndiri ndine hanya nemweya mutsvene kuti ndigone kuva muranda akawedzerwa sezvaaiva aiva muranda washe haana kumbouya kuzoshumirwa kana kuzoshumira haana kumbouya kuti ashumirwe asi pakushumira akatora nzvimbo yemuranda uye kana mambo wekudenga akakwanisa kuzviita uye isu tiri nhengo dzemutumbi wake tose ngativeisa izvozvo kwete kuve takasiyana asi tozvininipisa muupo hwake zvisinei kuti nyika ingati kudii kana vana nyanjere havafungi nezvazvo ingogamuchira mweya mutsvene wakawedzerwa uye wova sajesu wakaninipa wakanyorova wakazvideredza wotora nzvimbo yake zvino achatora yako pakutongwa ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana ndingaone here manheru ano boka remaoko muchivakwa chino renhengo dzechechi ino nemamwe machechi kana ndichiti chechi ino ndinoreva bedzi kune chechi imwe chete ndiyo chechi yevakazvarwa patsva chechi yematangwe chechi yajesu kristu isina kuberekwa nenyika asi yakaberekwa nemweya wamwari ndingaona here chitsama chemaoko chichisimuka chichiti mwari ndiiteisa jesu ndiumbeiwo ishe ndishambidzeiwo mwari mwari varopafadze mwoyo wenyu ndishambidzei uye ndichachena kupfuura chando ishe pane zvinhu zvidiki zvisiri kwazvo nezvisina kutwasuka muupenyu hwangu ndanga ndakagara ndichiteerera hama Panel nahama Nevo nevamwe vashumiri vakanaka nahama Collins nedzimwe hama dzakawanda dziri kuparidza ndanga ndichiteerera asi ishe manheru ano ndichango uya kufungwa iyi. Vari kundiudza kuti chii. Chii chavari kuedza kusvitsa kwandiri. Ndinoona kuti vari kuedza kundiita kuti ndive saJesu uye hapana nzira yekuti ndizviite. Ndiri mbada, ndine makwapa, uye ndikaananzwa, ndinongowedzera kuchena. Anobva atonyanya kuoneka kunyika. Ishe, regai ndirasikirwe nezvandiri. Handina basa kuti imhando iyi yehuyanga yazvinoratidzika kubva kunyika. Ndinoda kuzvarwa patsva nemweya waMwari. Uye ndinoda imi Ishe kuti mundizadze manheru ano nemweya wenyu mutsvene. Ndishambidzei, ndichenesei. Torai ropa raJesu, ndichenesei, ndishambidzei. Uye ndizadzei kusvikira ndarasikirwa nezvandiri. Uye ndazviwana Ishe mamuri. O Ishe Mwari, musiki wematenga nenyika, uyo akamutsa zvakare Ishe Jesu kubva kuvakafa akamuunza nemweya unomutsa waMwari womunazienda nakuenda. Ndokuunza mutumi iwoyo wamakagara mauri. Uye akausimudzira kuchigaro cheumambo chekudenga. Akauya kune akadereresa aivepo panyika chipfeve. Uye ndokuva muranda akadereresa. Akaenda kuguta rakadereresa, akashanda nevanhu vakadereresa, akagamuchira zita rakadereresa, uye akava murombo wevarombo. Kunyangwe kuzvisikwa shiri dzine matendere, uye nhungubwe dzine mwena. Asi mwanakomana womunhu akanga asina nzvimbo yokuisa musoro wake. Asi zvakadaro mweya unomutsa iwoyo wakaremekedza muranda wechokwadi iyeye akazviita muranda kuti tive nemuenzaniso wekufamba nawo. Wakamumutsa kubva mumakomba egehena audzwamo neguva. Ndokubuditsa mutumi iwoyo ndokuisa mumatenga ematenga kusvikira akwidziridzwa kumusoro chaizvo kusvika anotoita zvekutarisa pasi kuti aone matenga. Uye ndokumupa zita riri pamusoro pemazita ose anorehwa zvose mumatenga nenyika. Ishe, daita gamuchira mweya wake manheru ano. Daikava nzara yemoyo wese uri muno. Maona maoko asimudzwa. Ishe, kwete kutaura zvitendwa kana kwete joina machechi. Kana kuita nharo pamusoro pezvinhu izvi kana izvo. Asi, kuve takazvininipisa mumwoyo yedu kuti tiitwe vakafanana nemufananidzo waMwari. Ngazviitwe nemweya mutsvene, Ishe. Dai mweya mutsvene waMwari watiita, kwete nekunzwisisa kwenjere kuti tinofanira kudaro uye tichaita saizvozvo. Asi ndiye mwana wokufanounzwa mumusha. Asi Ishe, dai zvanyatsoitika nemweya mutsvene uye nekuberekwa kutsva kunotishandura nokuvandudzwa kwemweya wedu kutiita kuti tifanane naye. Inzwai munamato wangu, Ishe. Hauna simba, ndinoziva, Ishe. Hauna simba. Handisi kunyengeterera bedzi avo vasimudza maoko avo, asi maoko angoasimuka. Ndiitewo saye. Mwari, zvisinei kuti munofanira kundiitei, zviyeroi zvandinofanira kuuya ndiri pazviri. Ndiitei saye. Ndinoda kuva saJesu mumwoyo mangu. Zvitenderei, Ishe. Uye kwete ini ndoga, asi itai vose vari pano manheru ano vave saizvozvo. Zviitei, Baba, nokuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Kuve nhengo yechechi kwakanaka. Handina chandinopesana nazvo kana chimwe chezvinhu izvozvo. Asi hama, kuva muKristu zvinoreva kufanana nemufananidzo waKristu. Tinoda kuva mifananidzo mipenyu, kwete kutakura mufananidzo, asi kuva mufananidzo waIshe Jesu. Pane rwiyo rudiki rwandinoda kuti mundibatsire kuimba izvozvi. Handizive, handikwanise kurwimba, asi ndine chokwadi chekuti mese munogona. Ndibatsireiwo kuva saJesu. Vangani vakamborunzwa? Ndinoziva kuti tese tinoda kuva vakadaro, saka ngatirwimbei kwaari. Ndiri kucherechedza kuti mweya mutsvene mukuru uri pano. Hawaigona kuwanda. Davhidhi akati, ndinogadzira mubhedha wangu mugehena, asi achange aripo, uye achange ari kwese kwese. Saka ari pano chaipo manheru ano. Anoziva kamufambiro kose, muitiro wose, zvose zvatinoita, kutarisa kose, pfungwa yose. Anoziva zvose nezvazvo. Hamuzvitendi here?
To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey.
Hamuzvifarire here izvozvo? Teererai kune izvi zvino.
From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like him.
You know what goes back in my mind right now?
Munozava zviri kudzoka mupfungwa dzangu izvozvo. Nezuro ndakatora bhuku rekare rezvemari rechechi. Ave, handisati ndamboriona zvino. Chokwadi ndeke kutanga kandakambotarisa mariri. Ndakatorishandisa apo chechi payakatanga. Zvino pakanga paine zita raHama Seward ipapo, uye paiva naHama George D. Ark, naHama Weber. Mazita ose ari ipapo. Ndakaona zasi mapoka madiki esange school. Ndakaona mupiro wedu wose wemakirasi mashanu waiva dhora ne 60 cents. Waita bhanekeri ino nemazana vagere pano dhora ne 60 cents. Maona. Zvino ndokutarisa pachati yanhasi. Ndakafunga vangani vakaenda. Ndakaona hama Frank Bro ipapo amai. Ndite zvara vangu. Ndakaona vose vatendi venguva dzekare, Mai Weber, vese vatendi venguva dzekare, vese vakakwira manera, vakaenda kumusoro, vese vakaenda. Ndinorangarira pataisimbomira pano, uye ndakafunga, Ishe Mwari, chechi yedu inogona kutaridzika zviri nani, uye tiri kutarisira kuvaka imwe. Asi Ishe, munotida here zvino kupfuura zvamakaita kareko? Kwete, handitendi kuti vanodaro. Pataimbomira tichiimba, ndinoshuva chete kuvasaye nemurwendo rwose rweupenyu. Ndiri kuona George mudiki wekare ane kora yakavhurika saizvozvo uye dikita richierera richibva paari achimonera hengechepfu yake pakati peminwe yake. Ndiri kuona zviso zviya zvinodikanwa zvevatsvene vekumashure uko vachichema vakasimudza maoko avo. Vaparidzi vakapinda muchivakwa zvino voti, hei mukomana, unoita sei kuti vanhu vave muhumwe zvakadai? Ndikati, handina chekuita nazvo. Vakaumbwa uye vakashandurwa kuva mumufananidzo wamwari zasi pabhenji rekare remafufu ematanda zasi uko kune imwe nzvimbo kwavakawana Kristu mumwoyo mavo. Kunhuhwira kunotapira kwakadini minamato iyoyo payakakwira kumusoro nguva dzose usiku hwese. Dzimwe nguva taiuya toenda kumba kwemumwe nemumwe, toenda kumba mambakwedza tonyengetera usiku hwose. Hatichawani kuperera ikoko zvachose. Zvinoita sekunge kwese kwaenda. Dambudziko nderei, dambudziko nderei. Ngatidzokerei kurudo rwekutanga rwatakava narwo.
Be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to
ungadaro chaizvo here? Ngatirwiimbei nemaoko enyu ari mudenga.
Just to be like Jesus, to be like Jesus, conform to his image, all love one another, to be
dananai. Tiri nhengo dzemutumbi wake, tinofanira kuva sai. Unonyatsorevesa izvozvo here? Iti amen. Zvino hausi mweya unotapira here? Ndingasva hangu ndava nawo kupfuura chero chinhu chandinoziva munyika. Ini munogona kutora zvenyu imwe nyika yose neunyerekete hwayo, zvose zvenyu zvenjere, vana chiremba venyu vose, vana rabhi, mabhishopi, madzibaba matsvene, ndipei Jesu. Ndizvozvo, ingunditenderai kuti ndive naye nenzira iyoyo yechinyakare. Ndinomunzwa pakadzika-dzika mumwoyo mangu, uye ndichitarisa upenyu hwangu, uye ndichiona kuti zvishuwo zvangu ndezvekumushumira, ndakaninipa ndiri munyoro, uye ndakaderera. Ndizvo zvatinoda, Shamwari. Kuzvi ndiJesu. Jesu ndiye Jesu wacho wemubhaibheri. Kwete Jesu wenjeri, asi Jesu wemunhu wemukati. Ari pano manheru ano. Vangani vanorwara nevanoshaya. Simudzai maoko enyu vanoda Kristu. Muri kurwara uye muchida kunamatirwa. Simudzai maoko enyu mudenga. Mudenga denga kuti ndione kuti ndimani.
How many has a desire in their heart to pray for somebody else that's sick?
Zvakanaka. Vangani vane chishuwo mumwoyo mavo chokunamatira mumwe munhu ari kurwara. Ngationei maoko enyu achisimuka. Zvakanaka. Pane vakati kuti vavo vangani vanotenda kuti Jesu achiri mumwe chete. Hatina makadho okunamatirwa apiwa. Handi hapana makadho okunamatirwa. Aripo here? Handifungi kuti anga aripo. Munotenda here kuti Jesu muponesi wedu anogona kuuya manheru ano kwatiri? Uye kana tikaimba uye ndotaura nezvekuratidza mufananidzo wake, chii chaaizoita kana akamira pano? Munofunga kuti aizoita here sezvaakaita muna Johani 4 apo paakaona mudzimai patsime? Ndokumuudza akaziva zvakanga zviri pamwoyo wake uye akazvitsanangurira kwaari ndokumuudza. Uye akaziva kuti aiva Mesiya. Munozvitenda here izvozvo? Munotenda here kuti Jesu mumwe chete iyeye anova muprista mukuru, ruoko rwaMwari? Unotenda Jesu uya mumwe chete manheru ano kuti aifamba nerimwe zuva, uye pakanga pasina mutsara wokunamatirwa, asi pakanga paine mudzimai mudiki aibuda ropa, akamanikidzira nemumhomho kusvikira abata hanzu yake, akadzokera akandogara pasi. Zvino Jesu akatendeuka ndokuti ndiani andibata? Munotenda here kuti Jesu achiri Jesu mumwe chete nhasi? Uye chishuwo chemudzimai mumwoyo make, munoona akanga achitya, akadzokera akandogara pasi akamirira. Zvino Jesu akati, ndiani andibata? Zvino Petro muapostora akamutsiura ndokuti, Ishe, handiti munhu wese ari kukubatai? Akati, hongu, asi uku kwanga kuri kubata kwakasiyana. Simba rabuda mandiri ndazvinzwa. Zvino akatarisa kwese kwese nemuungano kusvikira aona mudzimai mudiki uya. Zvino akamuudza kuti akanga aine dambudziko rekubuda ropa, uye kutenda kwake kwakange kwamupodza. Ndiye Jesu wacho here? Tingazvininipisa here manheru ano, uye toshandurwa nekuvandudzwa kwemweya wedu nemweya mutsvene kuti tigokwanisa kupa miromo yedu, meso edu, uye nekutenda kwako nokutenda kwangu kuti auye mugungano uye azofamba mauri uye ozofamba mandiri kuzadzikisa shoko rake kuti ndiye muprisita mukuru wekupupura kwedu. Agere kuruoko rwerudyi rwaMwari kuti areverere pakureurura kwedu. Iyewo zvakare muprista mukuru anogona kubatwa nenzira imwe chetero yaaiva paaiva pano panyika nemanziro eutera hwedu. Munozvitenda here? Jesu mumwe chete iyeye. Vangani vari muno vane chavanoda kana mumwe womunhu vamwe venyu vandisingazive, mumwe munhu wamunoziva kuti handizive iyeye? Ndichazvitaura saizvozvo. Hapana chandinoziva nezvenyu kana chikumbiro chenyu, asi unotenda kuti Jesu ari pano kuti azvifananidze pachake, kuti azvionese kwatiri, kuita matiri nenzira imwe chete yaakaita paakanga ari muna Jesu Kristu. Munozvitenda here? Simudzai maoko enyu, chero ani wenyu anoziva kuti handikuzivei zvino. Maona, handikuzivei zvinoka. Ngationei ndepapi patingananga nenapo kutanga. Zvino ivai vanoremekedza, kana akaita izvi, uchamutenda here nemwoyo wako wese? Aona, ndiri kungonzwa. Ndanga ndiri kuzokudanai kumusoro kuno ndoisa maoko pamusoro penyu. Handitende kuti ndichaita izvozvo. Ndinotenda kuti Jesu ari pano. Isu hatisi kuzotakura mufananidzo wake, asi kuva mufananidzo wake. Ndiye Jesu watinoda, handizve here? Kuva mufananidzo. Zvakanaka. Zvino Ishe Mwari, hechino chirevo chikuru, asi ndimi Ishe makaita vimbiso. Zvino tinofanira kushingaira tichienda mberi. Zvino chimwe chinhu chinofanira kuitwa, kunyangwe tisimbori sangano. Isu tingori boka revanhu vashoma vanoshorwa, vakaninipa, vanonzwisa urombo, zvokuti vazhinji vedu taizodzingwa mumachechi makuru enjikere. Kana tikaenda, hataikwanisa kupfeka sezvavakaita. Uyezve chimwe chinhu, kana taizosimuka zvino mweya wozoropafadza uye toti ameni sekutaura kunoita magwaro, taizobudiswa panze pakarepo, uye vazhinji havaizogamuchirwa. Vamwe vavo nekuda kweruvara rwavo, vamwe vavo nekuda kwechitendwa chavo, vamwe vavo nokuti vanokudai zvikuru uye ivo vane mweya. Vakafa kuzvinhu zvenyika uye vakaberekwa patsva, asi vane upenyu hutsva, upenyu hwemuranda. Asi taungana Ishe pasi pedenga rinodiki ramakatipa ratinokoshesa. Zvino Ishe, ngazvizivikanwe kuti muri Kristu mumwe chete, uye muri mukuru uyu watiri kutaura nezvake. Ari pano zvino kuti azivise pamwe nokuita chaizvo sezvaakaita paakanga ari pano panyika. Zviitei Baba kuti vagoona uye vagotenda. Nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Munozvitenda here izvozvo kuti zvamunokumbira munowana? Kutenda chii? Kutenda icho kwadi. Kutenda chimwe chinhu chaunonyatsoziva kuti ndicho. Kutenda hachisi chinhu chaunofungidzira nezvacho. Kutenda ndeicho chaunoziva. Maona. Chimwe chinhu chinodzika mumweya mako. Ndinoshuyira avo vasingandizive uye ndisingakuzivei. Uye zvakadaro muine chikumbiro kana chishuwo. Mungasimudze maoko enyu zvakare. Ndinongoda kuwana rumwe ruzivo munhu wese ari muno wandisingazivi. Zvakanaka. Zvingori kwese kwese. Handidi kutaura kuvanhu vandinoziva nokuti vamwewo vanozoti anovaziva. Asi pane maoko akawanda asimudzwa andisina kuziva. Zvino kana Ishe Jesu vakazvitendera izvi. Imi mose muchazvitenda nemwoyo wenyu wese here? Uye mogamuchira kupodzwa kwenyu uye chero zvazvingava? Ndapota. Ngatingomumwoyo yedu tinamate kuti Jesu bvisai kupokana kwese. Handiti Jesu haagoni kupokana. Kana tiri mumufananidzo wake tinotenda. Akatenda Mwari. Akauya kuzoita kuda kwaMwari. Akanga asina basa nezvaitaurwa nemunhu kana zvakataurwa nemumwe munhu. Akauya kuzoita chinhu chimwe chete kuva muranda wababa vake. Zvino baba vake vaigara maari. Tinouya kuti tive muranda waMwari, mweya mutsvene unogara matiri. Tinoda kuvashumira. Ndichaisa pfungwa pamudzimai, mudzimai wechitema agere kumashure uko chaiko. Ndinotenda kuti asimudza maoko ake kuti ndanga ndisingamuzive. Nokuda kwekuti zvino pane vaviri vavo ipapo. Zvakanaka. Hapana mumwe wenyu madzimai anondiziva kana ini kukuzivai. Kana zviri izvo simudzai maoko enyu kuti handikuzivei. Simudzai maoko enyu. Zvakanaka. Zvakanaka. Tiri vatorwa mumwe kune mumwe. Mumagwaro makataurwa. Chikonzero ndacherechedza muri. Manga muri vanhu vechitema. Maona. Paiva nemumwe mudzimai imwe nguva mubhaibheri. Chitsauko 4 chamutsvene Johani. Jesu akauya patsime zvino pakanga paine mudzimai weSamaria. Aive mudzimai werumwe rudzi. Zvino Jesu akataura naye kwechinguvana kusvikira aona kuti dambudziko rake raiva rei. Ndokumuudza kuti dambudziko rake raiva rei. Zvino paakamuudza dambudziko rake, mudzimai akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino katinoziva kana Mesiya auya, achatiudza zvinhu izvi. Asi havana kunzwisisa kuti aiva ani. Ko, mudzimai akati kwaari, ndimi ani? Zvino Jesu akati, ndini iye anotaura newe. Akadzokera muguta maakanga abva ndokuti, uyai muone murume andiudza zvinhu zvandakaita. Andiudza zvisina kumira zvakanaka. Haazi iye Mesiya wacho here? Imi madzimai makambozviverenga here? Chokwadi, mutsvene Johani chitsauko 4. Zvakanaka. Kana Jesu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye makamira mayadhi 20 kubva pandiri kana kuti makagara waro. Munotenda here kuti Jesu mumwe chete ari kutaura pakati pedu anokwanisa kuzarura kwandiri zvamuri kuda kubva pano? Kana ndakuudzai chokwadi, Bhaibheri iri riri rechokwadi, anogona kuzviita. Haakwanisi here? Kana akazviita muchazvitenda here? Mudzimai kumucheto akanditarisa kuno uku ari kurwara nedambudziko remusana raari kuda kupodzwa pariri. Ndizvozvo chaizvo. Kana zviri izvo simudza ruoko rwako mudzimai ari kumucheto. Ezvo kaizvo. Zvino ko imi amai munotendawo here zvakare? Ndinotenda kuti matii muri mutorwa kwandiriwo zvakare. Ari pedyo naye. Mune dambudziko nemusoro wenyu. Uye mune dambudziko reganda zvakare. Kana zviri izvo simudzai ruoko rwenyu. Zvino endai kumba, imi muri vaviri munogona kupora. Kutenda kwenyu kwakupodzai. Munotenda here kuti Jesu ari pano manheru ano? Ko vamwe venyu kumwe kwese muchivako? Kumwewo tendai. Heunoi mudzimai akagara pano ari kunamata. Imhare, ndinomuziva, asi handina zvandinokwanisa kuita nekuti icho chiedza chakarembera pamusoro pake. Ndimuzvare Bruce. Zvino muzvare Bruce, handizive chinhu pamusoro pezvakakanganisika nemi. Makambopodzwa kensa imwe nguva. Asi apo chaipo pasuo iro kekutanga kana akambotengesa, ndakaudza, ndakakuonai makamira pamusuo uyo. Mweya mutsvene wakandiudza chimwe chinhu chisina anoziva kunze kwenyu naChiremba. Ndizvozvo handizvo here? Munotenda here kuti vanogona kundiudza zviri kunetsa zvino? Ndinokuzivai asi ini, handizive kuti dambudziko renyu nderei. Handina kana ruzivo. Nekuti makapodzwa kensa. Asi handina chandinogona kuita chiedza icho chakarembera pamuri. Maona, chiri kugara ipapo chaipo. Zvino ndiri kuona mumwewo munhu achisimuka. hazvisi zvenyu ndezvemumwe munhu ane kenza ndizvozvo chaizvo zvino ndinoona mudzimai kana chimwe chinhu mutadzi kana chimwe chinhu ane tsika yekunwa kana chimwe chinhu uye makatakura mahengechepfu maviri pamuri kuti ndiise maoko angu paari kuti vadzikinurwe izvanzi najehovha ndizvozvo chaizvo zvino imi chivai mutongi ndizvo here kana zvirizvo simudzai ruoko rwenyu mumwe munhu kumashure muno umu wandisingazive simudza ruoko rwako mumwe munhu wandisingazive pano pane chiichocho simudzai maoko enyu zvakare umo chaimo mukona pane madzimai mana kana mashanu akagara apo munonditenda here kuti ndiri muranda wake munotenda here kuti zvamunoona zvinoitwa nemweya wamwari munotenda kana muchigona kutenda mudzimai akagara akanditarisa ane ngowani duku akapfeka magirazi mhete dzinotaridzika kuva chena hongu hazvisi zvenyu pachenyu ndezvemumwe munhu uye vari muchinhano chakaipa kwazvo kubuda ropa mukati vari muchipatara chipatara ichocho inew albany ndicho chokwadi zvanzi nemweya mutsvene mudzimai wechidiki wasimudza ruoko rwako here mudzimai rimwe divi iri akanditarisa nenzira iyi unonditenda here une chishuwo pamwoyo wako munotenda here kuti mwari vanogona kuzvizarura kwandiri zvakanaka muri kunamatira mumwe munhu zvakare mumwe munhu ane tsanga pamaziso avo vari kutya kuti vachaita bofu ichokwadi zvino kana mukavatendera havazoiti bofu kana mukazvitenda mudzimai kumashure uko chaiko kumucheto uko kumashure seri kwemudzimai asimudza ruoko rwake une dambudziko rekuhutahuta ndizvozvo kuhutahuta kwako kuri pahuro pako ndizvozvo handizvo here zvinosimudza maoko ako kana zvinhu izvozvo zviri izvo imi madzimai apo handiri kutaura zvakanaka ndeupi mukadzi anga achiteverapo ndimi masimudza ruoko rwenyuwo here zvakare hanzvadzi apo simudzai ruoko rwenyu wechikuru uyo zvakanaka mune rheumatism yamunoda kunamatirwa ndizvozvo handizvo here simudzai ruoko rwenyu munotenda here mumwe munhu ari kumashure kwechechi tenda iva nekutenda ndiri kuona mukadzi akanyatsotarisa pandiri chaipo akatarisa nepakati pevakadzi vaviri apo chaipo ane munwe wake uri pamuromo wake akatarisana neoperation yeappendix ndizvozvo chaizvo kana zvirizvo simudza ruoko rwako mudzimai hezvo uyo munotenda here chii ndijesu kristu mwanakomana wamwari munotenda nemwoyo wenyu wese here zvino mirai zvishoma hanzvadzi
On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like
zvino munoona kakufa kwakaita chechi yezuva rino chii chingadai chakaitika mumazuva aishe jesu apo pazvakaitika mudzimai uya akafara kwazvo akadonhedza chirongo chiya chemvura zvino ndokupinda muguta akati mesiya ari pano asi nhasi hongu hausati wanyatsova neuyanga hwakakwana zasi paaritari kuti ugamuchire kuberekwa patsva nazvino pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo zvaizotumira mweya mutsvene munzvimbo ino zvoisa rumutsiriro mufananidzo wajesu kristu mufananidzo wake uchiratidzwa pano uchifamba pakati pevanhu kuita izvozvo dambudziko nderei pane chimwe chinhu chiri kushayikwa tinoda rumutsiriro vangane vamwe vari kurwara simudzai maoko enyu vanorwara nevanoshaya isai maoko enyu mumwe pamusoro pemumwe ngatinamatei nekukurumidza zvino isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe gadzirirai kugamuchira kupodzwa kwenyu kana ukatenda nemwoyo wako wese unogona kupodzwa izvozvi ndakakatya mazwa taitaura pamusoro pemudzimai kuberekwa Handisati ndambova na zvino muupenyu hwangu nemudzimai mumwe chete sekuziva kwangu akambofamba achiuya paplatform achishuvira mwana. Chii chinoitika? Kana ndaikwanisa kumuona uye ndozviona zvichiitika, chishuwo chake chinoshuvira chinhu chakanaka. Ndinoti kwaari, mudzimai uri kutsvaka mwana? Iye, hongu hama Branham. Ndinoziva mumwe mudzimai ane makore 49 ekuberekwa. Ava nekamwana kakomana kadiki zvino. Upenyu hwake hwese akararama nemurume uye kubvira ndingati kubvira aine makore angangoita 16. Ane makore 49 uye iye ane 50 neanoraudzira. Pakangonzi, zvanzi naJehovha. Ndizvozvo uchava nemwana uyu. Akaenda kumba akanotenga mbatya dzemwana wacho. Makore matatu akatevera. Ava nemakore 52 ekuberekwa. Akabereka mukomana mudiki waaishuvira kuva naye. Sei? Paakanzwa zvichitaurwa akaziva kuti zvaifanira kuitika. Zvakaitei? Zvakamisa maonero akafanira. Kana izvi, mweya mutsvene wakanaka kwazvo kuuya kuzotaura zvinhu izvi kuvanhu. Kana zvikazo, kana ukapinda maonero akafanira zvino, kupodzwa kwatopera. O Ishe, muri Mwari, uye muri Mwari nokusingaperi. Uye tiri kufara kwazvo kuziva kuti makavimbisa kuti muchazova nevashoma vakasara pamunouya panyika. Zvisinei kuti chii chinoenda kana chinouya, pachange paine vanhu vanenge vakagadzirira. Tinoziva kuti pane chegumi icho munhu anopa kuna Mwari, uye pane chegumi pakati pevanhu. Zvichida pamwe tingati chegumi chegohwo rose renyika zvichipfuura nemazera. Vachave vasanangurwa vayavo vakadanwa. O Baba, tinonamata patiri kushanda pano nesimba, tose zvedu pamwe chete, tichitsvaka nemuguta, tichiedza kuunza vatadzi, tichiedza kuitira umambo hwaMwari chimwe chinhu. Tinodzika muguta, tinoona kusava nehanya, tinozviona, uye Saroti muSodhoma, zvinoshungurudza mweya yedu zuva nezuva kuona vakadzi vachiputa fodya uye vachizviti maKristu, nekunwa doro, nekuraradza, nekupfeka hanzu dzisina hunhu, uye varume vachichiva, uye chivi cheSodhoma, mwoyo yedu inogomera mukati medu Ishe. Ndosaka kutenda kuchisvika pakaderera kana vanhu vakaita saizvozvo vasina ropa raJesu. Raizochenesa mweya yavo nokuvatungidza moto kuna Mwari, asi zvakadaro havazvigamuchiri. Uye mamisheni madiki ari pamakona anoridza matamborini nengoma ari mumakona awo, uye vari kutiseka tichiunza vatsvene vaMwari mupenyu. Tinokutendai sei Baba, nekuda kwechimwe chiyero, pane imwe nzvimbo tichaparidza evhangeri, tichatambanudza maoko kuvanhu. Zviitei Ishe, iye zvino patiri kunamata nekuziva kuti mweya mutsvene wenyu mukuru, uye nengirozi dziri munzvimbo dzadzo muno muchechi ino. Mwari, regererai chivi chose. Vanhu vari kurwara pano manheru ano. Pane vakawanda vavo. Mazviratidza kuti muri pano Ishe kubudikidza nevaranda venyu. Vazhinji vavo kunze uko vanga vachitsvaga nekudana nekudhonza. Uye Ishe, munoziva kuti ndimi moga munokwanisa kutendera izvi kuti zviitwe. Muri Mwari uye Mwari oga. Uye munozviita nokuda kwechinangwa chamakavimbisa kuti muchazviita. Uye ndicho chiratidzo chekupedzesera kuchechi sezvamakataura. Nguva yekupedzesera yava pano. Zvino makabvunza mubvunzo uyu. Ndichawana here kutenda pandinouya panyika? Hamuna kumbobvunza. Ndichawana nhengo dzechechi here? Ndichawana zvitendwa here? Ndichawana kuperera here? Makati ndichawana here kutenda pandinouya panyika? Ishe, dai vanhu ava vanorwara vasunungura kutenda kwavo, vabve mukuvhiringidzika nekupokana uye nekutya, dai kutenda kwavo kwasunungurwa iko zvino. Uye kana vakasunungura kutenda kwavo, urwere hunofanira kuregedza. Dhiabhori anosiya kubata kwake, uye vachasunungurwa nesimba raMwari samasimba. Regai Mweya Mutsvene ufambise nesimba moyo wese, ubhabhatidze mweya wese, uye upodze mutumbi wese uri muupo hwaMwari. Zviitewo Ishe. Nokuti izvi ndinokumbira kuti dhiabhori asiye munhu wese waari kutambudza muno manheru ano muzita raJesu Kristu. Satani, zviregedze kubva pavanhu ava. Semuranda waMwari, ndinodanidzira ndakavamiririra, ndichivakumbirira tsitsi. Amen. Vangani vanotenda nemwoyo wenyu wese zvino, nezvose zviri mamuri kuti Jesu Kristu ari kuzviratidza panyika nhasi pakati pevanhu vake. Munomuda here? Zvino ngatimbei rwiyo urwu rwekare pamwe chete. Ndinomuda. Ndinomuda nokuti ndiye akatanga kundida. Tose pamwe chete tichisimuka zvino. Munhu wese zvino, tose pamwe chete. Vangana noruziva, simudzai maoko enyu. Ndinomuda. Ngatimunamatei zvino. Vanorwara vose, vose vanotambudzwa, simukai netsoka dzenyu zvino. Gamuchirai kupodzwa kwenyu. Ndinotenda uye nemwoyo wangu wese, kana mukangorega kutenda kwenyu kuchienda iko zvino, Kristu waMwari uyo aripo achafanira. Ari kuitei?
achitiita mufananidzo wake maona mweya wake pano achinyatsozviratidza kwamuri zvino munoziva kuti handisini handizive vanhu ivavo kuti vanga vambori vanaani vasimudza maoko avo vasimudza maoko avo kuti handivazivi uye ndasimudza maoko angu ndanga ndisingavazivi asi mwari vanovaziva chii ichocho ndikristu achizviratidza kutenda kwako kuzvitenda kutenda kwangu kushumiro yavakasimbisa kwandiri nengirozi ine mufananidzo waunoona wakarembera mumahoro emifananidzo yezvokunamata uye uko uri pasi rose unozivikanwa shongwe yemoto yakatungamirira vana veIsraeri payakaitwa nyama yaiva muchimiro chinonzi mwanakomana wamwari akati ndakabva kuna mwari ndikaenda kuna mwari kudzokera kuna mwari mushure mekufa kwake kuvigwa neruuko pauro akasangana naye munzira yekudhamasiko ari muchimiro cheshongwe yemoto ari muchiedza chakapofomadza maziso ake pauro akati ndimi aniko ishe akati ndini jesu zvakakuomera kuti ukave zvibayo jesu akati kwechinguva chishoma uye nyika cosmos urongwa hwenyika nhengo dzechechi nezvimwe zvakadaro havachazondionazve asi imi muchandiona nokuti ini chisazitasimwi ini jesu mumwe chete ndichange ndiinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika uye mabasa andinoita muchaaitawo muchaita anopfuuraya nokuti ndinoenda kuna baba vangu amen o ini zvangu Oh, apo tichirwimba zvakare ndinoda mamethodist nemabhaptist nemapendekost nemanazarini nepilgrim holiness church of god mose imi mose pamwe chete ndinoda kuti ukwazisane maoko nemumwe munhu ari pamberi pako neari kumashure kwako uye parutivi rwako patiri kuzviita zvino tose pamwe chete zvino uhu ndihwo urongwa hwerubuko isu vapenyu vakasara hatizodzivisa avo vakafa nokuti hwamanda yamwari icharira uye vakafa muna kristu vachatanga kumuka isu vapenyu vakasara tichabvutwa pamwe chete navo tosangana mumwe nemumwe tisati tasangana naye tosangana mumwe nemumwe tisati taonana naye tobvutwa pamwe chete naye pamwe navo kunosangana nashe muchadenga tose pamwe chete zvino tasangana takwazisana maoko zvino ngatimukwazisei itai kuti rwunonokere mudzimai wechidiki anyatsobva mumutsara ndokunyatsouya zvino ndokupfugama paaritari achipfikura nekuchema pangava here nevamwe pano vanonzwa kupomerwa kumwe chete ikoko vangada kupfugama pamwe naye tingafara kuti muuye kuno chaiko mutore nzvimbo mwari vakuropafadze hama ko mumwe munhuzve angauyawo here kumusoro kuno zvakanaka ndiumbei ishe uye mundiite enda zasi kuimba yemuumbi mumwe munhuzve angauya here kuzotora nzvimbo yacho haashamise here.
Blessed Lord. This young woman thou knowest.
Ishe vakaropafadzwa. Mudzimai wechidiki uyu munoziva. Handizive.
But there is some strange thing struck her.
Asi pane chimwe chinhu chinoshamisa chamubata munguva shoma yapfuura kuti abuda kubva muungano iyo asina kana kunyengetedzwa. Anga ari imi Ishe. Apfugama pano paaritari apo vadikani vari pedyo vakamumbundira. Vachikumbira tsitsi uye nekutungamirirwa uye nesimba repamweya kwaari. Ngazviitwe Ishe. Zvakanyorwa zvino ngazviitwe. Kuti hamunganyimi chinhu chakanaka kune avo vanofamba zvakarurama pamberi penyu. Vimbiso dzenyu ndihongu naameni kune avo vose vachakudai uye vachakuteverai. Regai mudzimai wechidiki azive izvi zviro kwazvo manheru ano kuti hapana chimwe chinhu kumatenga chakavimbiswa mushoko ramwari asi icho mwari vanoda nekupfuurira kunyatsochidurura mumwoyo make panguva yazvino uno. Ngapave nemugove unogutsa wakadaro unopiwa kwaari apo akapfugama akazvambarara paaritari. Dai mweya mutsvene wamupa zvinhu izvozvo zvinodikanwa mumwoyo make. Zviitei Ishe. Nokuti takumbira izvi nemuzita raJesu. Mwari vanodikanwa. Dai chishuo chemukadzi uyu chapiwa kwaari chemudikanwi wake waanoda zvikuru. Dai mweya mutsvene mukuru waita basa iro iwo woga unogona kuita panguva ino. Tinozviisa zvose kwamuri. Tinonamata kuti mutsa wenyu une rudo unokunda upenyu. Dhavhidhi akataura kudaro. Nokuti mutsa wenyu une rudo kwandiri unokunda upenyu, miromo yangu ichakurumbidzani. Ipai kwaari chishuo chemwoyo wake Ishe. Apo chechi ino neni mushumiri wenyu ticha uye nevamwe vashumiri vari muchivakwa, mukuperera tinokumbirira chikumbiro chake nemuzita raJesu Kristo. Amen. Tinochitora hanzvadzi. Muropafadzwe. Zvino apo vanhu ava vari kuzvikumikidza vachinyatsozvinanganidza pachavo kunashe apo mweya wavo uri kufamba muchivakwa, ndinoda kuti timire kwechinguvana. Mufundisi vari kushanda navo paaritari, ngativei mumunamato kwechinguvana zvino vari kuuya, uye ngativei tiri kuimba zvino vari kutaura kune mumwe nemumwe. Ngatikotamisei misoro yedu kuti tive mumunamato.
I do believe I can, I will. believe I can, I will, I do believe that Jesus saves me now. I can, I will, I do.
Tarisa kuno muchinda wechidiki. Unoda kufamba kwakadzama naMwari here? Unotenda here kuti vachakupa? Kana ukatenda nemoyo wako wese, unogona kuva nawo. Ona, unozvitenda here? Kuzvigamuchira. Vose vanomuda simudza ruoko rwako. Iti ndinomuda nezvose zvose zviri mandiri. Haashandise here? Tichikotamisa misoro yedu mumunamato wokuvhara. Rangarirai shumiro mangwana manheru. Ndichakukumbirai kuti kana mukadaro zvino nekukurumidza kunokwanisika, mumwe nemumwe wenyu asimudza ruoko rwake kuti aponeswe, afambe nepedyo. Tenda kuti unazvo. Kana usingakwanisi kuzvinzwa, tora mwana wokufanounza mumusha. Maona, ramba uchiti unazvo kusvikira zvave mazviro kwazvo. Iwe wagamuchira kupodzwa uye usinganzwi mutsauko upi zvawo, unoti kutenda kwangu kwangu hakuna kukwana kuzvipambisa iko zvino, hama Branham. Tora nzira yemwana wokufanounzwa mumusha, ungoramba uchiti ishe ndapora, ndinozvitenda. Kuchauya zvinokupinza muchinhano chaicho, unoona. Uye ipapo kutenda kwako kunenge kwanaka. Zvinotora izvozvo, ingozvitenda nemoyo wako wese. Zvino mangwana manheru, shumiro dzichatanga na 7:30 nguva dzemazuva ose mangwana manheru, uye nemanheru ega ega vhiki rino. Uyai munzwe hama Nevo nevamwe vashumira ava, uye nesu tose pamwe chete. Vari kuedza kuunza rumutsiriro. Mwari vakuropafadzei, hatikwanise kuruunza. Unofanira kuruunza pamwe chete nesu nekunamata, uchiuya uchiita kuti upo hwako huve pano. Mwari vave nemi. Zvino ndinoshuwa kuti dai madaro painongoparadzaniswa nekukurumidza kwamungagona nako kukubuda muchivakwa, tine inenge half hour yekufanoedzeserwa kwezvishaitwa pano, uye vamwe vevarume vacho vari kushanda, uye tichakotamisa misoro yedu. Uye ndinotenda kuti ndanzwa hama Juni Jackson kumashure muungano. Hama Junior muri pano here manheru ano? Hama inobva kuNew Albany Church Methodist. Zvakanaka hama Jackson, mungatiparadzanisa neshoko remunamato here? Kuva mumuchato, uyai kumberi nekukasika chaiko zvino. Ishe vakuropafadzei, tichakuonai mangwana manheru.